Zviri kutaurwa neSwiss Aid handi zvitsva, zvinhu zvine umbo uye kune magwaro akawanda anyorwa, kusanganisa akanyorwa neAfrican Panel of Experts yaishanda navatabo mbeki. Vakangoonesa izvozvo kuti zvinoshupa kuti tikwanise kudoma kana kupa uwandu chaiwo chaiwo, asi maestimates ari kuratidza kuti Africa iri kurasikirwa nemari zhinji kwazvo pagore kuburikidzwa nemaminerals ari kubuda munyika asina kudeclareiwa. Chiri kunyanya kutyisa paripoti yeSwiss Aid ndechekuti vatarisa mineral one uye vatarisa nyika imwe chete zvekare iri kutora mineral iyoyo. Saka mubvunzo unenge vaakuti ko mamwe maminerals, ko dzimwewo nyika futi dziri kutora goridhe? For example, tine nyika dzakaita sana China, nyika dzakaita sana India dzapindawo zvekare muAfrica vachitiwo havangarambi vakangopeta maoko dzimwe nyika dzichingodya nekukokota upfumi hweAfrica.
Saka zvinoratidza chii zviva maguhu pamusoro peAfrica?
Zvinongoratidza kuti Africa yakapfuma chaisina utungamiri. Utungamiri huri patriotic, vatungamiri vane shungu yekuda kuona development, vatungamiri vanofunga pamusoro pevanhu, kwete vari kukwikwidzana kuda kuita mabillionaire kuburikidza newori.
Zvinosiya papi chimiro cheZimbabwe?
Chimiro cheZimbabwe chakasviba kare panhau dzewori, saka zviri kungosimbisisa zvagara zvichizikanwa muAfrica. Vazhinji vari kutodzidzawo kubva kuZimbabwe kuti munozviita sei.
Asi tichiona kufumurwa kuri kuitwa nyika ukuva maguhu, tingaona here hurumende ichisunga dzichisimba mukubatwa kuri kuitwa nyaya yezvicherwa?
Hurumende yeZimbabwe inoti iyo kana nzou ichifamba, imbwa kana ikahukura inongohukura, asi nzou inoramba ichidi ichingofamba. Saka simba rekurwisana nehuori iko zvinei zvatifanira kutarisa kuti riri kuhurumende, riri muwanhu. Kusvikira zvizvarwa zvemuZimbabwe vati iwo taneta nehuori, vorega kutya, voratidzira, vopinda mastreet kana vachivapfuura. Aiwa, zvinongonyorwawo marekodzi kuti muZimbabwe makapfurwa vanhu nekuti vari kuti iwo taneta necorruption. Asi kana vanhu vasati varwadziwa zvekuti vari ready to protest, vachirwisana nehuori, aiwa, ticharamba tichingomwa mvura dzine sewage.